zvinokatya madza mukoma jonga nekuti tichitarisa mamirira zvakaita mukulika kunoita mapepa vadzidzi kana kuti mastudents havasiriwo vanokwanisa kunge vachivhura mapepa aya kana kumalikisa vadzidzisi kana malecturers ndivo vega vanokwanisa kuita izvi nokudaro handioni zvakakodzera kuti pange pachipanishwa vadzidzi ava vakaisa simba rakawanda pakuverenga nekugadzirira bvunzo idzi vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzemunyika ino yezimbabwe vamwe vanobva kunana Beitbridge vamwe vanobva kunana Bulawayo vamwe vanobva kunana Bhubhi pasi kwematebeleland nokudaro kana vakunzi vadzoke zvakare muna Disemba vachizogarira bvunzo dzavakambenge vauinga vakashanda zvakasimba kuti vange vachibudirira mubvunzo dzavo zvinova zvinhu zvisina kujeka ngapaitwe tsvakurudzo dzekutsvaga kuti bepa rakambolika papi honzeri dzakaita kuti bepa iri rilike ndizvo dzinofanira kupanishwa kwete vadzidzi handioni vadzidzi vaine mhosva panyaya iyi
saka imi muri kupokana here nedanho rakatorwa nechikoro iri
vamadambi handizivi kuti chii chakaita kuti vange vachizonyora tsamba yakadai vamadambi inotarisira kuti munhu akadzidza asingakwanisi kunge achiita madecisions akadai vaifanira kunge vakakonza kuti kunyange vadzidzi tine mastudents tine SRC iripo pauniversity of zimbabwe vaifanira kunge vakaitawo maengagement kusangana nevadzidzi vonzwawo miono yevadzidzi kuti vanoionawo sei nyaya iyi uye zvavanosuggestawo kuti nyaya iyi yofambiswa sei
saka matanho apa hamuri kuzotora imi sezinasu panyaya iyoyi kana muchiti hamuna kunge manzwiwo divi renyu pasati patorwa matanho
seboka rinomirira vadzidzi panoitika nyaya dzakaita sedzidzi danho rekutanga idanho rekutaurirana nokudaro pari zvino takataura nevakomana veSRC vedu vezinasu vanomiririra ikoko vari kutaurirana navamadambi vachaita nhaurirano neadministration yese kuti nyaya ionekwe kunzi yofambiswa sei donzo ringatorwe nderipi matanho angatorwe ndeapi kuti nyaya igadziriswe.